vachitaura nezuro muchinoi pachinoi University of Technology vakudzai Chipanga vakati vamugabe vakafanana nemwanakomana wamwari Jesu Kristu. Vachipanga vakati vanhu munyika zvikuru vechidiki vanonamata mwari votevera Jesu Kristu navamugabe.
He's our Messiah. He's second to Jesus. He's our liberator. We honor God, we honor Jesus. Thirdly, we honor President Robert Mugabe. He's our liberator. Jesus came when Jesus came, he liberated this world. President Mugabe, when he came, he liberated us during his lifetime. So why not honoring him?
Vachipanga vakati vamugabe vave mudzimu webato rezanupf zvekuti nhengo dzemubato dzave kuenda kunobvunzira kwavari kuitira kuti vapiwe mazano ekufambisa zvinhu munyika pamwe nemubato ravo.
Every Tuesday, vanenge vachisangana na president pane dare ravanoti cabinet kubvunza mweya yakawo. Members of Politburo, every Monday, vanosangana vachida dare repolitburo kubvunza mweya yakawo. Members of Central Committee vanenge vachidarikira vakati fambe 2-3 months later Central Committee meeting kubvunza mweya yakawo.
Vachipanga vakayambira vakuru vakuru vari mubato ravo vavasina kudoma nemazita kuti vasazviyengedze nekutsvaka rutsigiro kune vechidiki nekuti rutsigiro rwevechidiki runopiwa vamugabe chete.
There is a difference between respect and support. Yavegeye kusapota chinosapota munhu 1 anonzi President RG Mugabe.
Vechidiki vezanupiefu vakashoropodza mapurisa avanoti vari kuvarambidza kuchera goridhe pamugodhi weEldorado, asi ivo mapurisa vachibvumira vanhu vavo kuchera goridhe nguva dzemanheru. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekutsikirirwa vachikorokoza goridhe pamugodhi weEldorado uri pedyo nechinhoi masvondo mashoma apfuura. Vachipanga vakange vari muchinhoi vachisangana nevechidiki vanodarika chiuru mudunhu remashonaland west mukuronga musangano mukuru wekusangana navamugabe kupera kwemwedzi uno. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko avachipanga ndeye munhu ari kutsvaga dzvene kubva kuna vamugabe kuitira kuti vapiwe masimba munyaya dzezvematongerwo enyika. Nyanzvi idzi dzinotiwo mashoko akadai anopatsanura bato sezvo achikurudzira vechidiki mubato iri kuti varemekedze vamugabe chete kwete vamwe vakuru vakuru vari mubato. Kunyange hazvo musangano wanhezuro usina kubuda nezuva richaitwa musangano navamugabe, vachipanga nevamwe vavo vakawirirana kuti musangano uyu uchaitirwa pachinhoi University of Technology. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.